government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities, tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vaakutova usimbe hwekuvhota.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi nhasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vanhu vavhotere zvedzidzo.
Musangano wanhasi uri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation report kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati ipapo zvinofanira kudhiskasa nepimwe pati kuti tiite zvisungo nekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Nasi National Council yebato reMDC ichaita musangano mukuru wekuziva kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete.
But keeper West Sweden Ireland akangopinza masvedish mugame akaseva zvisingaiti keeper think akaseva about 11 matches. There were more than 30 attempts to go ndokuvanga America vakada korop.
Chikwata chenhabvu yemadzimai cheAmerica chinobudiswa mumakwikwi eWomen's World Cup neSweden. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richaparura zvirongwa zviviri kusanganisa chezvakaoma kudaro chinokurudzira kuti vanhu vaende kunovhota kuvhotora vatungamiri veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure. Vanoti vanhu vanofanirwa kuvhotera vatungamiri vavanoda kunyange zvakaoma sei, vachiti sangano ravo rinokurudziravo veruzhinji kuti vavhotere vatungamiri vanokoshesa zvedzidzo. VaMasaraure vanoti vana vechikoro pamwe nevadzidzi havasisina kugara zvakanaka pamusoro pezvamatongerwo enyika nokuti vatungamiri vazhinji havakoshesi zvedzidzo.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iri kuvarura kampeini yekukurudzira vanhu kuti kunyange zvinhu zvihomesei vanhu ngavaende kunovhota musi wa23 August. Tichange tichivarura urongwa uhu musi wemuvhura. Urongwa uhu hwatiri kuti zvakaoma kudaro takanovhotera dzidzo, tiri kukurudzira munhu wese kuti chero zvikadii, chero vanhu vakanzi vapondwa, chero zvikanzi mitemo yachinjwa, chero zvikanzi zvadii, ngatibudei neuwandu hwedu tese tinovhota tichivhotera vatungamiriri vatinoda. Asi isi tinokurudzira vanhu vavhotere vatungamiriri vanokoshesa dzidzo yevana vavo.
Chirongwa ichi chakanangana nani, chakanangana nei uye chii chinenge chichiitwa?
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities, tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vaakutova usimbe hwekuvhota kuti vaone kukosha kwazvo. Tiri kuona education system yedu yange ichishayiwa Obamacare panguva yakawanda takanzwa zvichinzi constitution yedu yakuti state should fund education, education ya free. Tikaona education act yedu ichinyora zvimwe chete izvozvo, asi tikatarisa makore ese mashanu atabva nehurumende yanga iripo, hakuna free education yakawanikwa. Tikuona vana vakawanda vachitotadza kunyora mazamanishoni mupublic examination. Tikuona vana vakawanda vachito dropa out, vamwe vachiita madrugs, vamwe vachiita nhombo. Ndo zvimwe zvatee tichitikurudzira vanhu kuti kana mavhota mufunge nezvazvo, mufunge dzidzo yevana venyu uye mufunge ramangwana renyika yenyu.
Vamasaraure, chii chiri kuitika muzvikoro sezvo tichinzwa kuti muzvikoro hamina kumira zvakanaka?
Kuzoonawo patiri kuda kuparura chirongwa ichi, kwagara kwatoo nemanyama amire nerongo anga achiitika muzvikoro, tichinyatsoona sefiti yezvikoro, sefiti yevana, sefiti yevarayiridzi panga paisina. Takareceiva makesi anokwanisa kusvika 623 emaviolations anga achiitika. Maviolations aya takadivida anoita makategories anosvika mashanu. Mamwe emashanu acho anosanganisira maviolations ekumanikidzwa kuparticipata mumaprocesses awanga usingadi kuparticipata ari mapolitical processes. Izvi zvinosanganisira kumanikidzwa kuenda kurali yepati yausingadi, tatichiona varayiridzi vachimanikidzwa kuenda, vana vechikoro vachimanikidzwa kuenda, tichinoona kumanikidzwa kwekuenda kumaworkshops eteachers for ED, varayiridzi vachisungwa vachinzi ngavaende, vachisungirwa kunzi kana usina kuenda unogona kushayidzingwa basa, hauzowane promotion nezvimwe zvakadaro. Kumbunyikidzwa uku kwakaita makeses anotosvika almost akati wande almost 50% yemacases edu aibva padambudziko iro. Vanomanikidzwa kuita madonations vasingadi, tinoona vanhu vaimanikidzwa kunzi vaise mari dzavo kunzi kuitwe musangano wanzi kubvisai mari. Dzimweni dzenguva chinga vechikoro chomanikidzwa chiite donation kuti pave neworkshop yeteachers for ED. Tinoonawo zvakare matambudziko ataiona mamwe ekuabhuswa kweproperty, property yezvikoro. Rona mabhazi achitakura vanhu kuenda kumarali, tichiona kumuna kuchitema kuchipinge chiproperty yechikoro ichabhiswa pachilonjwa campaign rimwe bato, tichiona kwachirumbunda kuchinorumba kuzaka, pachinorumba kuzaka vanhu vachiti masocial vanhu vachiungana achishandisa infrastructure kusvika yaparara zvara zvikoro zvane china isingai. So kuabhiswa kweproperty ikoko kwaka kuchiitwa zvakanyanya muzvikoro. Tichizotarisawozve imwe dambudziko ranga richiitika nderevanhu vari kushishidzirwa nenyaya dzeviolence, vanga vari makukuma akati wandei, toona vamwe vakatoita mavictims eviolence. So zvese izvi ndezvimwewo zvatazoona muzvikoro zvanga zvichiitika, zvaita kuti kudzidza kwevana kunge kuchidzokera kumashure zvakanyanya.
Imi sesangano rinomirira varayiridzi, ndezvipi zvamuri kuita pamusoro penyaya iyi?
Patakaona zvese izvi tine gwaro gadzira community peace model, tichitarisa mucommunity mega mega maamuchiitika izvi kuti ndezvipi zvavainazvo zvinogona kudzivirira kuti zvinhu zvakadai zvisaitike kumberi uko, ndeapi maweaknesses ari kuita kuti zvinhu izvi zvirambe zvichiitika. Tichiona kuti tingavhare sei maweaknesses aripo, tostrengthena sei kwavakasimbira kuti kwakasimba kukuvhare mhirizhonga isaitike. Saka community peace model iyi yatagadzira ichange zvakare ichizoparurwa, tinotarisira kuti pavhiki rinoteera tichizoidistributa mumacommunities, tisangangodzivirire mhirizhonga nekumaviolations panguva yeelection ino, asi pamaelections mamwe ose anozoteera zvavo.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vari parunhare kuHarare nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wedzidzo yeprimary and secondary vataungana ndoro, asi bazi rezvedzidzo rinogara richiti zvinhu zvose muzvikoro zvakarongeka uye zvimire zvakanaka. Nhasi bato rinopikisa reMDC riri kuita musangano mukuru weNational Council kuzeya mamiriro akaita zvinhu uye kukurukura pamusoro pekuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kurega. Mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba vanoti pane zvinhu zvizhinji zvisati zvagadziriswa kubva pabudiswa gwaro rezvekuganurwa kwematunhu achashandiswa pasarudzo nezvimwe. Bato reMDC rinoti sarudzo dzakatosviba kare, naizvozvo bato ravo richatarisisa zvose izvi vachiti vachatizivisa zvinenge zvabuda mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa pakati pavaDamba naBlessing Zulu weStudio 7.
Musangano uripo nhasi musangano wekuti munoziva kuti musangano wedu weMDC une organ yenzi National Council inova ndeye Supreme Decision Making Body in between Congress. So musangano wanhasi uri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation report kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati ipapo zvinofanira kudhiskaswa nepati kuti tiite zvisungo zvekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Kana muchiti muri kupenengura kana kuti review iyi, zvinoreva here kuti munogona kutarisa nyaya dzekuti moenderera mberi nesarudzo kana kuti kwete zvinenge zvichifamba sei?
Ya, zvingangodaro kuti dare richatarisa zvese zvakakodzera kuti tienderere mberi kana kuti tisaenderere mberi. Nekuti ndofunga mukuzvionemi kuti delimitation report chekutanga takaendesa kudare. But yakatorwa nenzira isiriyo. But tiri kunga makuona izvezvi kuti vana veZimbabwe vanhu vazhinji vakuenda kumatare. Zvanonoka zvakare kuti izvo maballot papers aprintwe. But ndizvo nyaya dzakanga takataura mumaadhivhokati edu. Chepiri, European Union yenge yakapa mari 3 million yekuti tivatraine mapolling agent. Nekubhadhara mapolling agent inosvika £3 million over 3 million US. Kuti dare pati yega yega ZANU-PF MD ichimutripusiva kwachipiwa 1 million. But ZANU-PF yakazobva yaramba nekuti haisi kuda kuti sarudzo dzinge dzichiongororwa nemapolling agent anezenge achiendesa mareports kune marespective political party yavo. Ivo vari kushandisa mukana wekuti vanenge vaine state resolve. Saka tinoona kuti sarudzo dzakatosviba. Saka taya chechitatu. Muri kuona zvakare imimi kuti izvo dare yakaMDC yakarambirwa 87 maMP ayo. At the same time, CCC yakabvumidzwa maMP ayo panyaya isina nedu. Asi nhasi mukazvokora zvakare, maprofessional representation MPs ekuBulawayo arambirwa nedare on the same basis akarambirwa edu asi vamwe vachibvumirwa. Saka mutemo hausi kutevedzwa, saka dare redu reNational Council rina kugara pasi richiongorora kuti izvi zvii zviri kuitika nekuti pane interference mujudiciary. Mutemo hausi kuteedzerwa, election vanhu vari kuenda kumakoti, maballot haasi aprintwa, time yapfuura, which means election yato kunze kwemutemo weZimbabwe. Zvinova zvinhu zvatakagara takataura navamunhu vakare zvikanzi tiri kutya election. Asi nemuta vana veZimbabwe vakutanga kuzviona kuti election yakapirwa kare kare. Saka zvaakudiswa kanzo kuti idecide kuti way forward ndeipi.
Asika ZANU-PF iri kuti haipindire mune zvinoitwa nematare zvimwe chete izvo zviri kutaurwawo negurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi vachiti kukundikana kwenyu kumatare hakunei nezvematongerwo enyika asi magweta enyu ndo akatadza kubata nyaya zvakanaka.
Ndine hurombo kutaura kuri kuti vaziyambi nekuti vanotaura asi zvinoitika behind the scenes anozviziva kuti judicial capture yagara irimo muno munyika. Ndofunga munoziva imini kuti pakanga paina Chief Justice Garvey akagwiswa navamuzienda naripota yo akatiswa achibvizvo atadza kutonga nyaya dzemawhite commercial farmers. Majaji mazhinji abviswa munyika muno masinya dzavo hasi kuongororwa. Haiwanda kuti vemidhia munenge muripi majaji paari kuhara kanga achibviswa nenyaya dzisina kutsira maturo. Saka ZANU-PF inotaura bedzi kuti hati hatipindiri asi vachipitira behind the scenes. Saka ndine hurombo kuti ipropaganda yavari kutaura asi zvavanenge vachiyava vachiita kumashure tiri kutinozva ndozvaari kuita.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZANU-PF negurukota rezvemutemo vanogara vachiramba kuti vanopindira pane zvinoitika kumatare vachiti matare akazvimirira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo hanhasi. MuNewsday vanoona nezvekufambidzana neveruzhinji kumuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Rebecca Archer Napier Vanoti Zimbabwe haina mitemo yakakwana inoita kuti vanochera zvichero vemuZimbabwe vave vakachengetedzwa kubva kune avo vanoda kuvabira. Izvo zvinokonzera kuti vatadze kuwana zvavanofanira kuwana mubasa ravanoita muzvicherwa. MuNewsday makare, hurumende inoudza varayiridzi vasina mabasa kuti vatangewo zvikoro zvavo, sezvo hurumende isingakwanisi kupa mabasa kuvarayiridzi vose. Izvi zvakataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vaRaymond Machingura. Bato rezanupf rakapa mubayiro kuna Bobby Makaza, murume akaregererwa akabudiswa mujeri mushure mekutongerwa kugara mujeri kwemakore 16 awanikwa aine mhosva yokubata chibharo mwana ane makore 10. Makaza akapiwa imba nemari semubayiro wekutanga kushedzera slogan inoti ED Huchi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadizvenyu tinoda kutenda nemashoko ataona muguma John Muchenje avo F4H Foundation, mashoko akanaka nechirongwa chavari kuita, asi ndaunyatsobudisa pachena kuti vanhu vari kuita mirizhonga, mirizhonga yekushandiswa kuvanhu vechidiki especially bato reZANU-PF, vari kutumwa nevakuru vemumapato mavo. Tisati kana munangagwa vachingomira pachikuva vachiti hatisi kuda maviolence, hatisi kuda violence, tototi ndo zviri kuitwa. Vamwe kuna vamwe vatotuma vadikira kuti endai moita mhirizhonga. Saka totokurudzira mukoma John navo kuti taurai nyangwe nevamwe vakuru especially vebato iro ratirikutaura nezvavo kuti vasashandise vadikiba, vasashandise vadiki. Vadiki havana simba kana vasingatumwe nevakuru. Vakuru ndivo varikutuma vadiki, saka kureva kuti vakuru vatorimo mumhirizhonga asi vakawanda.
Maskera sepa Studio 7 pano, tinofarira nhau dzamunotipa. Isusu zvakaita sesuedi, isusu tinotona sekuti sisi yado wina. Asi vanhu vasafarise because hapana chinhu chinoitika panze pemunamato. Vanhu vanofanira kutanga kunamata kutanga vasikamhanyi nekubva nenyika, because kana ukasanamata Mwari akasatungamirira futi ipapo hapana tanyaya ipapo. Because zvozoti kana tichinge tamhanyira kuwina kuya kwaMwari otibatsira towina, vanhu vanenge vakarasa musvemati vanenge vasikacharemekedzi Zimbabwe, vanenge vaakungoita makrime asikaperi. Havasi takamboiwana kaifreedom munyika muya kubva pakawina vana Mugabe, vaingodzvinyirwa vanhu. Saka izvezvi kana ichinge yawina CC, vanhu vachatanga kuita madira aGeorgina zvia zvokuti unotovata murodhi kuti motokari nyange chiva ngaindidzike, because anonge afarisa. Havasi vakamboona independence. Saka ngatinamate Mwari kuti tinge tawina nyika veCC, toudza vanhu zvokuita asi vechidzibata futi. Totoziva here kuti nowina Mwari anotungamira kuti tiwine, tinofanira kuti towina, because zvakaita zvinhu muZimbabwe muyama hazvingamboiti kuti asawina chamisa, hazvinonga tori mashura chaivo. Saka Mwari vanotipa kuwina, asi tizvibate neminamato, tiite zvinodiwa naMwari. Gange ndatenda.
Pastudio 7, pastudio 7 apo ndipo vabhi Masera Seva Shamarare nevateereri venhesenyuro. Ndiri kurwadziwa nezvakaitika Glenn V7. Saka ndozvaitaurwa here zviya kuti triple C tichaitswanya seinda? Iye mutungamiriri chaiye chaiye akachenjera angataura here kuti hatisi kuda kuti nyika ine itongwe noumwe munhu, kana zvokuti anotaura kuti masimba anochinjanwa? Hausati huri ushekawo, unyari ushe chaiwo chaiwo hunochinjanwa nedzimba. Zvaakita munangagwa haachadi kubvira pachigaro. Ndosaka chifumo tumwe tumapati tumwe twakadaro darotwo vakaita saana fazi. Uraitiko zvinochitaurira zvauri kuda kuitira vanhu kana wavhoterwa vauri kuchemera kuti vakuvhoterei vavo? Iye Mwari achakupe shamhu nemumayunifomu awakungopfeka emapostori ss zvigure zviriko, chiindo kuzvigure unopedzisira nokuzvigure. Waakuti nyadzisa munangagwa ivi.
Pastudio 7 apo pakadii timbotaura nyaya yeZimbabwe iyi. Nyaya yekumusha inogumbura, inoita kuti vanhu vavhurike pfungwa. Handifunge kuti mukorana youth chai chai ungatumwa neZANU-PF uchiona vamwe vakomana zera rako richitaura kuti ngatichinjei government ripo yeZANU-PF iyo timbopinza vaNelson Chamisa. Handione munhu ane pfungwa dzakakwana chaizvo chaizvo ungazviita izvi. wopara mhosva wonoponda munhu. Mhosva iyoyo munhu wawaponda iyi ingozi inoenda kumusha kwenyu, haisi kwemboenda kana kumusha wamunhu akutuma. Vakomana, enda makaendeswa kuchikoro nevabereki. Saka imimi maimi pe ZANU-PF hamusi kumborwadziwa here kana muchiona zvinhu zvinoitika kuZimbabwe, zvokuti vabereki venyu vakakuendesai kuchikoro, makadzidza, makapasa, but still muri kungodhomiwa nemadhara ane 4 years wokudhoma iwewe. Asi kune mumwe munhu anenge achitaura kuti ngatiite shanduko muZimbabwe, wakaita saPresident Nelson Chamisa, but imimi hamusi kumbozviona sei vakomana veZANU-PF? Changamukai mani vakomana.
Ndiani naye vakomana akazombotiza mumusha nekuti mapinda nyoka? Yai chitongwe neZANU-PF ndo vakarwira nyika yacho, saka togodii. Zvinoivi kana matuma akutambudzika zvisingaiti murimo muJobe kuPretoria, tichinzwa muchitaura kusenekwa kuita muchikuti yeuyo uyai kumbapo kuzvipedze muone kuti zvinofamba sei kuno. Vanhu vaenda, vamwe vari kutorarama zvakatonakanaka muri kuno muchikochema vari munhamo imomo, munhamo vachizvishandira vachishandisa matarenda. Shandisai matarenda kusatiza kana muzvaoma. Uyai vakomana, uyai tikuone patinopiri kana makashinga, kana muri vanhu vanga vakarejista, uyai tizvonere tese.
Mamukasei pastudio 7 makadii mose vashandi vestudio 7 tichiti maTCCC makadii Zimbabwe yose. Tisanyengedza neZANU-PF ichiti hatishandi nemakoti nenyaya yekubulawayo. Nyaya zhinji dzavo dzeZANU-PF hapana dzinotongwa. Najoseph Kala variyo vanopedza gore vari mujeri asina mhosva, asingatongwi. Ndo nyaya dzatoona dzepolitics idzodzo. Nhasi vakuti hatishandi nemajeri nenyaya yekubulawayo. Vakangonyarawo kuti vasaonyanya kuonekwa nemaobservasi arima. Tisanyengedzwa neZANU-PF, ndo vari kushanda mumakoti ivavo. Mwari akavanyadzisa, tinotenda.
Studio 7 ndiri kutaura ndakatarisa panyaya iri kuitika kubhikita. Vatsigiri veZANU-PF vangarambe zvavo kuti havasi vanhu veZANU-PF, asi vanhu vanofamba nezvemudhudhudhu itimhu refazi vakapa basa rokufamba vachiona zvinoitika munyika. Saka vasarambe, ngavarege kufamba vachirova vanhu. Igo rutibviro gotsvagwa nekurova vanhu here kana kuti gunodzidziswa vanhu? Zvekurova izvi zvabvepi izvi? Utanga hondo isati yako? Musadaro. Ivo vanhu veZANU-PF rangai moga vanhu venyu, musamirira mapurisa. Kana muchiti moda runyararo rwacho ruitei muchitora? Tevererai vanhu ivavo muvaongorore, kana muchinyatsoziva kuti hamuna vanhu vamunotuma, vaongororeiwo. Indai pakati penyaya yemapurisa, hamubetseri mapurisa achona pano kuti mungoti tomirira mapurisa imi muchiziva.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS inoti rinogona kupinza mauto awo muNiger kana mauto akakudubura hurumende akaramba akaomesa musoro. ECOWAS inoti inopa mauto awa kusvika musi wesvondo. Vanhu vatanhatu vanozikanwa kuti vafa uye vamwe vakuru vakuru havasi kuzivikanwa kwavari apo vanonunura vanhu vachishanda nesimba kubetsera vanhu vapindwa nenjodzi yemafashanu emvura mumatunhu maviri emuChina. Kushayikwa kwesimba remagetsi nguva dzose kunonzi kuri kukanganisa nyaya dzezveupfumi muNigeria, izvo zvinonzi zviri kukonzera kuvhara kwezvimwe zvipatara. Mune dzimwe nzvimbo vanachiremba nanamukoti vanoshandisa makanduro namarambu zvokuita basa muchipatara. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chemadzimai ekuAmerica chakabudiswa mumutambo weWomen's World Cup neZuro Zvikwata zveAmerica neSweden zvakatadza kugohwesa mukati menguva uye mukati menguva yakawedzerwa kana kuti extra time, izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty. Apo Sweden yakazogohwesa zvibodzwa zvishanu, ukuwo America ichigohwesa zvibodzwa zvina. Tabata muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa kuti atiudze zvaakaona pamutambo uyu.
Mutambo uyu even nevakandirwadza because pandakaona game racho America yakaita everything, they did everything so that they win the game, but keeper weSweden airamba sekopinza vaSwedish mugame, akaseva singaiti keeper, I think akaseva about 11 myself. There were more than 30 attempts at goal. Ndopanonati America was under control, but unfortunately they always say don't let the game get to the penalties to be decided. Take advantage of the situation while you are still playing, but unfortunately vaka try everything that they could, but keeper was, it was a good day for that keeper. Ndiye akavabatsira kupinda mu next stage, which are the quarterfinals.
Saka mutambo uyu maiuona muri kupi?
Oya, pane imwe nzvimbo yatinombotakara zvedu inonzi the place yekuGettysburg muno Maryland, ndokwataiona. Saka it's a place inosangana vanhu vazhinji vekuAfrica, West Africa, Southern Africa like us, nevanhu vekuEast Africa kunana Kenya. Saka mutambo iplace inopromota magames iwaya ematournaments senge maworld cups.
Vanhu vanga vakazara here tichitarisa zvinoitwa kana pachitambwa nevarume kumaworld cup?
Yes, vanhu pagame reSweden neAmerica vanhu vanga vasina munyaya kuzara because vatovhara na two the Maxen, but pagame reNetherlands neSouth Africa vanhu vanga vakatizarei.
Totarisawo iwo mutambo weSouth Africa wacho, makaonawo sei?
Mutambo weSouth Africa chandakaona with South Africa yaitadza kubreka defense yeNetherlands. The star player wavo, another captain wavo, munhu ane skill, ane unyanzvi wekugona bhora, but aishaya someone anokwanisa kumupa ma akashaya munhu anomufida nemagood pass or kuti atambe nevamwe vake. Saka vakaziva kuti South Africa yaigona kudefenda, yotamba zvakanaka pamid, but kuzopedzisa kumberi uko chinhu chakavanhingira, chavakatadza. And also Netherlands mukada kuona matambiro avanga vari very cool, calculated, they took their time, vanhu vari big and skilled, they overwhelmed South Africa. And chimwe chinhu chakanyanya kuvhiringa game resouth first goal yavo, it was sort of like a schoolboy error ya keeper. Yet apa vari kupresa vachida kuequalize, yakabva yangowanayangotolake Netherlands kipari akandira bhora mumambure make, saka zvakabva zvakanya momentum yeSouth Africa.
Muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa ari parunhare kuMaryland muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Jayaguru mshakabu laki juwe nekambu kake kakajita mkurumbira sezongu wedi ya pera tumbo teresa zwake zuri mnauza nasi rimwe sangano rinomira varairidzi nhasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vavhotere zvedzidzo. Nhasi muvhuro National Executive Council yebato reMDC richaita musangano mukuru wekuzeya kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete. Chikwata chenhabvu yemadzimai cheAmerica chinobudiswa neSweden mumakwikwi eWomen's World Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.